Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gumiguru 25 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikamu chekutanga cheZimbabwe Electoral Commission chekupinda muvanhu ichivanyoresa chapera nhasi munzvimbo dzakawanda munyika paine zvinyuto zvakawanda. Vanhu vane vabereki vakaberekerwa kunze kwenyika vonetsekana kuti vachinje zvitupa zvavo kuitira kuti vakwanise kunyoresa kuti vazovhota musarudzo dzegore rinouya. Chirwere chetyphoid chovhiringa upenyu hwevanhu vakawanda kumatapi muHarare, uko kune vanhu vanodarika gumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yapeta nhasi chikamu chekutanga chekunyoresa vavhoti munyika. Asi vanhu vakawanda munzvimbo dzanga dzichinyoreswa vanhu vanoti havana ruzivo rwekuti vanogona kuramba vachinyoresa munzvimbo dzeZEC dziri mumatunhu avo here kudzamara zvikamu zvose zvina zvekunyoresa zvapera. Arthur Chikoriwa anotipanyaya inotevera.
Kunyange hanzu zeki yapeta chikamu chekutanga chekunyoresa kuvhota, vagari vari munzvimbo dzanga dzichinyoreswa kuvhota vanogona kunonyoresa kumahofisi ezeki ematunhu madiki. Chikamu chechipiri chiri kutanga musi wesvondo 29 gumiguru uye chichapedza mazuva 16 kusvika musi wa 13 mbudzi. Nhasi nzvimbo dzekunyoresa kuvhota mukaroi dzanga dziine vanhu vakawanda vanga vachinyoresa kudarika mamwe mazuva, apo vashandi vanonyoresa vaiswera vakagara pasina vanhu vaiuya kuzonyoresa. Mumwe mugari wemumusha wechiedza mukaroi, vaShepherd Ziki, vanoti vanga vasingazive kuti kunyoresa kuvhota pachikoro chiri pedyo nepamba pavo chechikangwe chiri kupera nhasi. VaZiki vanoti havazive kuti kunyoresa kuvhota kunoramba kuchienderera mberi.
Saka apa mai ndatozonzwa kuti zviri kuvharwa nhasi, ndinozoita kuti ndiita pressure nhasi. Ndasingazive zviri kuvharwa nhasi.
Mumwe mugari wemuchikangwe vaBig Boy Aurovi vanoti vanhu vakawanda havasi kuziva kuti kunyoresa kuvhota kuri kuenderera mberi nekuti hapana dzidziso yakapiwa vanhu nevashandi veZEC.
Hatisi kuwana tsanangudzo dzinotsanangurira vanhu zvakanaka, uyezve media dzedu maredhiyo havasi kunyatsotaura vanhu ipapo idambudziko rimwe idzva iroro. Veduwe vanhu ngavaziviswe kuti kupera kwazvaita izvi zvokurejista zvanga zviri mumatende. Pachangoramba pachirejistwa vanhu sekurejista kwakanga kuchiitika pasenda yanga ichirejista iye, endererai mberi kutora maparticulars yenyu mukana iwoyo uchakavhurwawo kuti munokwanisa kuuwana.
Vahurovi vanoti nhasi nanezuro vagari vakawanda vabuda kunonyoresa kuvhota kudarika mamwe mazuva.
Mazuva anaya ekupedzisira maviri ekuti vakupedza kurejisisa, tiri kuona vanhu vaakutanga kumhanya-mhanya, vamwe anozomhanya zvaakunonopera kumapeto. Vanenge vakangogara vachiti atende iri padhuze tichazononorejista papaya paya. Saka chirongwa chekurejista kuvhota chinotoda nguva yakati rebei, uyezve vanhu vachinyatsotsanangurwa kuti zvinokoshei kuenda kunorejista kuvhota.
Nhengo yeMBCT inoona nezvesarudzo mudunhu reMashonaland West vakuda kwashe chigumo, vanoti ZEC inofanirwa kudzidza pane zvakaitika pachikamu chekutanga, kuti vanhu vanofanirwa kudzidziswa nezvechirongwa chekunyoresa kuvhota nguva ichiripo zvikuru kuti vakurumidze kunyoresa. Vachigumo vanoti vanhu vane dambudziko rekuzoita zvinhu nguva yapera vave kuita zvekumhanya-mhanya, izvo zvinoita kuti vasauye nemapepa akakwana.
neka jairira kekuita zvino nechimbi chimbi pekupedzisira ndo zvatakaona kuti ndo zvinobata izvezvi mukatara mari resenza mazhinji unowana paito nevanhu bati patati pakati pesapo waigona kutosvika resenza pamwimwe yaitoita hwani chaiva musiwoyo saka toona kuti vanhu vedu vanofanira kuti vadzidziswe vanhu vanofanira kuti vaeducate vazive kuti zvinhu zvoda kuitwa pachinechi pachine nguva
vasviguma vanotarisira kuti chikamu chechipiri chichange chiine matambudziko mashoma sezvo zeki yakadzidza pavaikanganisa muchikamu chekutanga zeki yakaparura chirongwa chekunyoresa kuvhota paine zvipinga mupini zvakawanda zvinosanganisira kushayikwa kwemapepa anodikanwa pakunyoresa kusashanda kwemichini yechizvino zvino yavari kushandisa pamwe nekushaya zvekufambisa kuenda panzvimbo dzavaishandira zeki ichapedza chirongwa chekunyoresa zeki ichipinda muvanhu musi wa19 zvita asi kunyoresa kucharamba kuchienderera mberi munzvimbo dzakatarwa dzemahofisi makumi matanhatu nematatu nyika yose ndakamirira Studio 7 mukaroi ndini Atha Chigoriwa
tichiri panyaya iyi kushomeka kwevanhu vanyoresa kuvhota matunhu ematebeland kusvika pari zvino kwasiya vamwe vaine mibvunzo yekuti sei vanhu matunhu aya vari kutadza kuenda kunonyoresa kuti vagokwanisa kuvhota gore rinouya taurai Shava anoti panyaya inotevera
mukuru anoona nezvesarudzo mubulawayo maistembiso kupe vaudza Studio 7 parunhare kuti kusvika nezuro hofisi yavo yange yanyoresa vanhu zviuru makumi matatu nezvinomwe mudunhu rebulawayo uwandu uhu hahuna kunyanya kusiyana neuwandu hwevanhu vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota mumatunhu ematebeleland north nematebeleland south uye matunhu matatu aya ndiwo ane vanhu vashoma vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino munyika mose vachinyora pafacebook page yavo munguva pfupi yapfuura mukuru wesangano reRestoration of Human Rights mudunhu rematebeleland south vavekezela fuzwayo vakaratidza kushushikana nenyaya yekuti vanhu vemumatunhu ematebeleland ndivo vashoma pane vanyoresa kuvhota munyika mose vachiti vanhu vemumatunhu aya havafanirwe kuzvitora sevanhu vasiri zvizvarwa zvemuzimbabwe murongi wemabasa musangano reAbameli Human Rights Lawyers Network vatinei mukwewa vanotoongororo yesangano ravo inoratidza kuti pane zvikonzero zvakawanda zviri kuita kuti vanhu vemumatunhu ematebeleland vasanyorese zvinosanganisira nyaya yekuti vezimbabwe electoral commission havana kushambadza chirongwa ichi zvakakwana uye vamwe vanhu vakawanda munzvimbo idzi havana magwaro ekuzvarwa nawo nekuda kwenyaya yegukura hundi
iko zvino vanhu vakawanda mumatebeleland havana zvitupa nenyaya yekuti vakaafektwa negukura hundi saka ndofunga chakakosha ndechekuti hurumende yezimbabwe ngaite purosesi kana kuti purogiramu yekuporesa maronda paprosesi yekuporesa maronda ndipo pavanogara pasi vachitsvaga vanhu vanonzvera yatinoti research kuitira kuti vanhu veresearch they can be able kuti vabate kuti who has been affected how have they been affected paprosesi iyo yegukura hundi
vamukwewa vanotiwo vanhu vakawanda kunyanya vematunhu aya vaora mwoyo nekuda kwekuti vanoona hurumende isina hanya nekuunza budiriro munzvimbo idzi uye ichivabata neseri kweruoko
vamweni vakawanda vatiudza kuti chikonzero chimwe chinoita kuti vasaende kunoregista especially vechidiki vanga vachiti tikaregista even tikavhota hapana chinochinja totoziva kuti election rine rakamira sei ndechekutanga chechipiri vamwe vechidiki vanga vachiratidza kuti aiwa even tikaregista hapana material kana kuti financial benefit inouya especially kumatebeleland
mutevedzeri wemukuru wesangano recenter for public engagement vachishandawo nemubatanidzwa weplatform for leveraging elections democracy and governance vabutler tambo vanotiwo nyaya yekuti vanhu vematunhu ekumatebeleland vanoona sevanobatwa sevasiri zvizvarwa zvemuzimbabwe ine chekuita nekusada kwavo kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota
vanhu vematebeleland vagara vari vanhu vashoma saka kusaregista kwavo kuvhota paprosesi yatingati yeBVR hachisi chinhu chingatishamisa zvakare vanhu vematebeleland vagara vari vanosivhotera mapato anopikisa mapato anopikisa emuzimbabwe iye zvino hana kubatana hatingati ane disunity saka vanhu havachazivi kuti voregista vagovhotera ani chaiye chaiye paelection rokuya 2018
Mukuru wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights mudunhu reMatabeleland Valizwe Jamela vanotsinirawo izvi vachiti zvisinei kuti vangave nezvikonzero zvakajeka zvekutadza kuita izvi kuregedza kwevanhu kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kwakafanana nekuramwira munda kumakudo.
Zvibetseri kuti uri chizvarwa chemuno muZimbabwe kuchiuya maelections akakosha kudaro iwobva wangoti aiwa handichadi. Waone uchiramwira wacho hapana unoshitongoramwira iwe pachako ukarega kuparticipate ma processes akadai hapana waungazomuka mangwana uchichema naye kuti aiwa unoona zvakaita zvino kana iwe usina kuona chaunoita mairana nekumira kwakaita zvino.
Chikamu chechipiri chichatanga musi wa 29 Gumiguru chopetwa musi wa 13 Mbudzi. Vulawa ene nzvimbo dzinopfuura mazana mana kuchange kuchinyoreswa vanhu kusvika panopera chikamu chechina chinove chekupedzisira chechirongwa ichi musi wa 19 Zvita. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Nyaya yekunyoresa kuvhota kwevanhu vane vabereki vasina kuberekerwa muZimbabwe vanonzi maaliens iri kuramba ichitemesa musoro vakawanda sezvo paine kuna kurirana nyoka mhenyu pakati pemapazi akasiyana-siyana ehurumende, sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC uye mapato ezvematongerwo enyika. Vamwe vanhu vane zvitupa zvinoratidza kuti vabereki vavo kana mumwe mubereki wavo haana kuberekerwa muZimbabwe zvakanzi alien kana kuti NCR vanoti vari kukundikana kuti vanyorese kuvhota. Sachigaro wesangano reZEC amairita Makarau vanoti ivo havanei nechekuita nenyaya iyi sezvo iri riri basa ramabharani mukuru wehurumende kana kuti registrar general vatobayiwa mudede.
Isu kwatiri kuzeki vakauya vine zvitupa zvinoratidza kuti vachiri maalien tinovatuma kuti vaende kwaregistra general kwavamudede ndokwavanobatsirwa ndokune ruzivo rwakakwana rwekuti uyu anokwanisa here kupiwa chitupa chekunge amugari wemunhu kana kuti kwete.
Studio 7 yabatawo vamudede avo vati hapana munhu anonyoresa kuvhota aine chitupa chakanzi alien.
Aliens can't vote nokuti havasi macitizens ka. It's a constitutional matter yokuti maaliens havote macitizens chete nyika ino ndiwo anovhota.
Vamudede vati kana munhu achida kunyoresa kuvhota anofanira kutanga atora mhiko patsva. Asi vati hapana chimbi chimbi ichaitwa kuti vanhu ava vakwanise kunyoresa kuvhota.
Aiwa, kuti uve citizen yenyika hazviitwe speed up because of election issues. No, you don't get citizenship because you want to vote.
Tabvunzawo Gweta uye vari nhengo yepolitibiro yeZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana kuti mutemo unoti kudii panyaya yekuti ndiani chaiye chizvarwa cheZimbabwe.
Generally kanakazvarwa muno namaparents ako ari muno, asi patakanyora bumbiro takarealiza kuti tine vana vakawanda vakazvarwa namaaliens ndokubata tawirirana semapolitical parties kuti vana vese vakazvarirwa muno muZimbabwe maZimbabwean citizens by birth as long as maparents acho akabva to from one of the sada countries.
Vamangwana vativo vanotenderana nezviri kutaurwa navamudede pamatano anofanira kutorwa nevanhu vane zvitupa zvakanzi alien kuti vakwanise kuvhota.
Saka vanofanira kutanga vaenda kuoffice yekuregistrar general roenda nelong birth certificate ravo roratidza kuti vakazvarirwa muno. Roindicator futi kuti maparents acho maalien vondochinjirwa chitupa chavo chonzi citizen then vozoenda kuzei kunoregistra kuvhota.
Asi mutungamiri webato repeople's democratic party vari Gweta vatendai biti vati zviri kuitwa navamudede neZEC ndezvemugodzi matsuro.
Constitution yedu yatakaita 2013 hakuchisina munhu anonzi alien. Constitution yedu inotaura futi kuti munhu akazvarwa munomo you are a citizen by birth. So zvoreva kuti varungu vaiva vazhinji vakawanda vanga vaina na 01 suffix vamaZimbabweans. Asi mara patsetsetse inoitwa mudede tiri kuramba ichiti muri maaliens amuregistre, muri maaliens amuregistre.
Mashoko aya atsinirwawo nemunyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora.
Ndiri kuona sekunge vanhu vari kutamba yatinoti game nokuti mai Makarau vanoziva sajudge mukuru mukuru kuti tiprove kuti mwa munhu uyu muZimbabwean here akazvarirwa muno here tinotarisa gwaro ripi. Kuti tizive kuti munhu akazvarirwa muZimbabwe tinotarisa birth certificate. Kana paine humbo ihoho hazvisina basa kuti chitupa chakanyorwa kunzi ei. Saka magwaro iwayo vanhu vakaenda navo bo kana vazorambidzwa votiudza kuti ndaenda nebirth certificate nechitupa changu ndarambidzwa kuvhota kuti tikwanise kugadzirisa zvinhu zvacho.
Nekunetsana uku, magweta mazhinji audza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vari kunzi maaliens ava vaende kuhofisi yava mudede vagadzirise mapepa avo, asi zvikanonoka vonanga kumatare. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sarudzo dzemutungamiri wenyika muKenya dziri kufanirwa kudzokororwa dzichaenderera mberi mangwana sezvanga zvakarongwa mushure mekunge dare repamusorosoro renyika iyi rakundikana kunzwa chikumbiro chekuti dziendeswe mberi. Gurukota runa nezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaJames Mattis nasi varumbidza Philippines nekuremekedza kwayo kodzero dzevanhu mwedzi mishanu yekurwisana kwayakaita nevapanduki vanotevera chitendero chechiIslam muguta reMarawi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa neUnited Kingdom kuburikidza nemagweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights svondo rapera zvakaenda kudare repamusorosoro reConstitutional Court zvichipikisa mutemo wesarudzo zvichiti bumbiro remutemo idzva ravepo rinozvipa mukana wekuti zvivhote musarudzo dzinoitwa munyika. Pari zvino zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kumabasa ehurumende kana kushandira masangano makuru akazvimirira ndizvo chete zvinopiwa mukana wekuvhota zviri munyika dzazvigere. Muna chikunguru wegore rino dare rimwe chetero rakarasa imwe nyaya yakadai yakanga yakwidzwa muna 2013 richiti hurumende haimanikidzwe pamutemo kuisa nzvimbo dzekuvhotera kunze kwenyika. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Kana tichinzvera mutemo weZimbabwe nebumbiro idzva riripo rakagadzwa semutemo muna 2013, pane mukana wakakura wekuti zvizvarwa zveZimbabwe vari kunze kwenyika vakwanise kunge vachivhota gore rinoya ra 2018. Asi ndinoda kuti tingoyeuchidzana kuti muZimbabwe mune dambudziko rekuti kumatarewo kune vanenge vakarerekera kune zvematongerwo enyika. Saka tinogona kusatarisira chaizvo kuti mutemo unotariswa sezvauri, nekuti tinoziva kuti hurumende iripo yeZANU PF haidi kuti vari kunze kwenyika vawane kodzero yekuvhota. Saka ngatipabate ipapo kuti pamutemo zvinogoneka zvakwidzwa kumatare nemagweta, asi tikatarisa mamiriro ematare nezvematongerwo enyika, nekuti hurumende yakataura pachena kuti haidi kuti vari kunze vawane kodzero yekupinda musarudzo, tinoona kuti zvingagona kukona.
Nyaya yakadai yakamboraswa nedare rimwe chetero muna chikunguru wegore rino, pane chashanduka here pari zvino?
Hongu ndizvozvo, matare edzimhosva akambotarira nyaya iyoyi mwedzi mishoma yapfuura vakabuda vachiti hakwete, mitemo haitenderi kuti vari kunze kwenyika vapinde musarudzo vakwanise kuvhota. Asi vainge vakanangana nebumbiro remutemo rakanga riripo shure kwete riripo iko zvino, rakatanga muna 2013. Saka ndo mutsauko uripo watinofanira kubatisisa iwoyo. Asi pasina mutsauko ndepekuti ivo vematare edzimhosva makurukota nevanotungamira vachona vanhu vamwe chete, zvakare igaro ziva mukati meZimbabwe kuti nguva nenguva vezvematongerwo enyika vanogona kupindira mune zvekutongwa kwedzimhosva. Saka zvinogona kuita kuti izvo pasabude mutongo wakanakira vari kunze kwenyika.
Pane zvingatarisirwa here kuti zvingaitwawo kunze kwekunge vanhu vachingoenda iko kudare reConstitutional Court?
Chiripo ndechekuti kuenda kudare guru remuZimbabwe reConstitutional Court zvinobatsirawo kuti zvinoita kuti nyaya iyi ishambadzwe ibude mumapepa nawo itaurwe nezvayo mukati meZimbabwe vanhu vazhinji vazive dambudziko riripo. Saka tinozvikoshesa kuti kunyange vachinokundikana kuti nyaya iyi yava kupepetwa ichitaurwa muZimba nemunyika yese zvakakosha. Asi tinoonawo zvakare kuti chimwe chinogona kuitwa ndechekuti dzimwe nguva hurumende dzinoteerera kana dzikaona vanhu vandimuka neuwandu hwavo vakapinda mumigwagwa vakataridzira vakashoropodza vakataura kuti tinoda kuti tipinde musarudzo. Tinoona zvakare kuti hurumende yeZimbabwe yaimbotaurawo pfungwa dzekuti ingangoda kuti itsvake mari kune zvizvarwa zveZimbabwe vari kunze kwenyika. Saka nyaya iyoyo inofanira kuti ibatanidzwe nenyaya yekodzero kuti hakuna mari yatingapa kuhurumende yeZimbabwe tisina kodzero yekupinda musarudzo. Ndozvine zvinogona kuitwa izvozvo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mafinga vari parunhare muLusaka, Zambia, naJonga Kandemiri weStudio 7. Nengo natu dzeMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai dzakarwa kuchitungwiza nemusvesvondo dzamiswa pamberi pematare nhasi kuchitungwiza dzikabhadhariswa mari yechibatiso yezana remadhora pamunhu. Vatatu ava vanzi vadzoke kudare redzimhosva mushure memazuva manomwe. Mumwe wevatatu ava vaDelma Amos Kaliati havana kukwanisa kuenda kudare sezvo vachiri muchipatara. Zvichakadaro, nhengo dzesangano retajamuka dzinoti dzatumirawo nhengo dzaro kuchitungwiza kuti dzinochengetedza vanhu varinoti vari kushungurudzwa nevanhu veZANU-PF. Mukuzeya nyaya iyi tanonoka wandi weStudio 7 abata mutauriri wetajamuka vaGift Ostalos Ziba.
Chekutanga ndechekuti kuve nerunyararo kuda kuti pamipe nyaya yemhirizhonga nerusha ri kuitira kuchitungwidza uye kuzikani kuti vanhu varivo vari kuita silence ndevapi tichitarisa maerana nesarudzo riko mugore ra 2018.
Basa racho riri kufamba zvakadini?
Basa retimu yatakaendesa cricket team riri kufamba zvakanaka sezvo tichiona kuti kwava nekurunyararo panyaya zeviolence neintimidation yanga ichiitika uunity n kuchitungwidza.
Chinyi chaizvo chamuri kuita muchitungwidza?
Nyaya yekuti tizive kuti kunowanikwa evidence inogona kushandiswa pamutemo kuti vanhu havasungwe vari kuita violence kune vanhu vemaZimbabwe.
Ya munoti crack team yenyu yakamira sei?
Crack team ine vanhu vari mutajamuka vanomirira nyaya dzemakodzero evanhu vanorwira nyaya dzemahuman rights.
Pane zvombo here zvamunoshandisa?
Hatishandisi zvombo, tinoshandisa mutemo wenyika uye tichishandisa ruzivo redu panyaya dzemahuman rights defenders. Sezvo isu tiri bato tingashandisi violence paadvocacy pedu.
Kungova kwenyu muchitungwiza hakukonzere here kuti avo veZANU-PF vechidiki vatsamwe vagotanga kurwisana nemi?
Vanhu veZANU vakagara vakatsamirwa nyika yese yeZimbabwe kubvira gore ra2000 pavakatanga kuuraya nyika inoyi. Isusu setajamuka hatina basa nekutsama kwavo uye tikuziva kuti isusu tinomira tichiteedzera mutemo wenyika uye tichimirira ruzhinji reZimbabwe. Hatizoshi kuti ivo vangatsama uye vatange mhirizhonga nekuti isusu tinobhiliva kuti zvinhu zvese munyika zvinogona kuitika pachinyararisi.
Mutauriri wesangano retajamuka vaGift Siziba vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Chirwere chetyphoid chinonzi chanyuka muHarare zvakare zvave kupa kuti veruzhinji vatyire upenyu hwavo sezvo kanzuru iri kutadza kutakura marara pamwe nekugadzirisa pombi dzinotakura tsvina munzvimbo dzakawanda muguta. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti zvipatara zvekanzuro yavo zvarapa vanhu vakawanda mumusha unogara veruzhinji weMbare mushure mekuwanikwa vaine chirwere chetyphoid.
Muguta meHarare mune chirwere chetyphoid icho chatekeshera kumatapi flats kuMbare. Pazuva tiri ku tirikuona vanhu vanosvika ivo makumi matatu matanhatu vachiuya vachiti vane kudzimbikana kwakaita semudumbu nemusoro vachirapwa, asi vaonekwa kuti vane chirwere ichi nematesti akaitwa vanosvika ivo 21. Vazhinji vachona vakatorapwa vakadzokera kudzimba kwavo. Asi kurudziro yedu ndeyekuti vanhu ngavagare panzvimbo dzakachena, ngavachenese nzvimbo dzavo dzavanogara, ngavasangogara mumarara. Marara avo ngavaisewo mabhini, uye kana vachinge vachichera mvura ngavasenze mvura yavo zvakanaka, vasingaisanganise netsvina.
Kunyange hazvo pasina vanhu vati vafa nechirwere ichi, vagari vemumbare vakaita samuzvare vongaimbedzi vanoti chirwere chetyphoid hachingarege kubata vanhu sezvo pombi dzinotakura tsvina yemuzvimbuzi dzichigara dzakatushuka.
Ipapa mabhini haatakurwe, masweji chaiwa vauyozogadzira mapaipi avo anenge akafa. Vana vanenge vachingotambira imomo vakabva uchikoro kana pavanenge vachibva uchikoro, dzimwe nguva isu vabereki tetisingambozvioni. Umomo musika munenge muchingobikwawo zvikafu, mavheji achingotengeswa, tsvina yamunenge muinayo hapana anomboyozoklina kana kanzura isikumboyozoklina.
Mumwe mugari wemumbare makare vachaita sinongonhema vanoti kusatakurwa kwemarara nekusagadzirwa kwepombi dzinotakura tsvina kuri kukonzerawo kuti zvirwere zvakaita setyphoid zvipfunye chisero mumbare, vachiti vave kutyira kuti chirwere ichi chichapararira neguta rose kana dambudziko iri rikasagadziriswa.
Muno mumbare tiri kuona problemu iripo iri nyaya yetsvina yemarara chaichayo, gabheji harisi kutakurwa. Ndofunga muri kuona patakamira panapa mukatarisa mahips aripo aya haasi kuratidza kuti ndeye zuva rimwe, but inguva yatoprolonga tsvina yei isiri kutakurwa. Ende mumbare munomu is suburb location iri overpopulated, saka nekuwanda kwatakaita tsvina one kuwanda kwayaita yatsvina vhesas kuwanda kwevanhu.
Zvichakadai, vachideme vanoti kanzuru yavo yakaisa dumba riri kushandiswa sechipatara kumatapi mumbare richange risinga avharwe kunyange nehusiku kuti vakwanise kurapa vanhu. Hatina kukwanisa kutaura nameya weHarare vaBernard Manyenyeni kuti tinzwe kuti sei kanzuro yavo iri kutadza kutakura marara pamwe nekugadzisa pombi dzinotakura tsvina yemuzvimbuzi. Asi mumwe kanzura mukanzuro yeHarare vachaus nyatsuro vakurudzira veruzhinji kuti vasarasire marara pese pese, vachiti izvi zvinoita kuti chirwere chetyphoid nezvimwe zvirwere zvinokonzerwa nekusashambidzika kwenzvimbo zvisapararire.
Chirwere chetyphoid hatitengi nyaya yetsvina, chokwanisa kuitwa kuti marara edu nekugara munharaunda dzatinogara makashambidzika nemarara nekurasa marara, then nekucherawo mvura yakachena yakashambidzika. Ndo zvimwe zvinobatsira kuti chirwere chiite sei chirege kubata vanhu.
Vanyatsuro vati kanzuro yavo iri kutadzawo kutakura marara sezvo isina motokari dzakakwana, kunyange hazvo vakatenga dzimwe motokari svondo rapera. Gurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa vaudza Studio 7 paRunhare kuti bazi ravo richashanda zvakasimba nekanzuro yeHarare kuedza kupedza chirwere chetyphoid kumbare. Gore rapera pane vanhu vaviri vanonzi vakaurayiwa nechirwere chetyphoid muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya iri kumatare yekuti vari kunze kwenyika vakwanise kuvhota vari munyika dzavari musarudzo dzegore rinouya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Chikamu chekutanga cheZimbabwe Electoral Commission chekupinda muvanhu ichivanyoresa chapera nhasi munzvimbo dzakawanda munyika paine zvinyunyuto zvakati wandei. Vanhu vane vabereki kana mumbereki akaberekerwa kunze kwenyika vonetsekana kuti vachinje zvitupa zvavo kuitira kuti vakwanise kunyoresa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Chirwere chetyphoid chovhiringidza upenyu hwevanhu vakawanda kumatapi kumbare muHarare, uko kune vanhu vanodarika gumi nevanomwe vanonzi vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Tokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naNtungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlazi mashumi mabili lanhlanu kumfumfu 2017 nguNtungamiri Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
kudaza ukuthi abantu bakithi abahambe ngobunenge bayirejista ukuvota, ngoba ukuthi balalele labo bantu abathi bengayivota ibuthutha lobo. Ngoba ma ungayangavota uyabe ungatshengisanga ama-rights akho, le nto oyisolayo ongayithandiyo elizweni.
Ihlandla lakuqala lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo liphele namuhla, sokubhalise abantu abedlula kancane isigidi.
Into abayibabalekelayo icacile, ngoba abantu laba akunamuhla bebahlukuluza. So bayazi ukuthi ngobuningi babo la nesizalwana, abantu babo nesizalwana sabo kabasoze bapha bavotele izani.
Obona ngokuphiwa kwabantu amaphepha okuzalwa, umnumzana Tobayo Wamudede uthi abantu abalabazali bokuza kabasoze bavote kukhetho luka-2018. Enye yamankampani abomakhalekhukhwini i-Econet Wireless isungula indlela entsha ezasiza uZulu ekusebenziseni imali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ihlandla lakuqala lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo liphele namuhla, sokubhalise abantu abedlula kancane isigidi. Kobulawayo khona emini beso kubhalise inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu 35,500. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ihlandla lakuqala lohlelo lokubhalisa ukuvota kusetshenziswa iminwe, ubuso kumbe amehlo olwe-BVR selufike emaphethelweni, noma nje uZulu elokuthandabuza njalo leningi labantu lisehluleka ukuyabhalisa ukuvota ngenxa yezizathu ezehlukeneyo. Umnumzana Matthew Sibanda ukhuthaze uZulu ukuba asukumele phezulu kuhlandla lesibili elilandelayo ayebhalisa ukuvota ukuze bakhuphe uhulumende olocuku.
Ngikhuthaza ukuthi abantu bakithi abahambe ngobunenge bayirejista ukuvota, ngoba ukuthi balalele labo bantu abathi bengayivota ibuthutha lobo. Ngoba ma ungayangavota uyabe ungatshengisanga ama-rights akho, le nto oyisolayo ongayithandiyo elizweni eyenziwa nguhulumende obusayo.
Unduna Vusumuzi Prince Mabhikwa uthe abantu bayanelisa ukubhalisa ukuvota, kodwa iningi emangweni wakhe liyehluleka ukuyabhalisa ngoba abanazithupha, osekubangele lokuthi abantwababo kunye lezizukulu zehluleke ukuyabhalisa ngenxa yokuba incwadi zabo zachabalala ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi.
I-challenge ekathi khona, there are some people abahlala kuma-remote areas. Laba bantu ba uthothi baba affected some years back, so behluleka ukuthi bathathise even ama birth certificate, because uthola ukuthi umuntu kathi la useze labantwana, labantwana bangikhona bala ama birth certificate.
evumelana londuna uMabhiwa olwela amalungelo oluntu umnumzana Mzaca Ngulube uthe kuqakathekile ukuba sisiya kuhlandla lesibili lokubhalisa ukuvota uhulumende abe eselohlelo lokunceda labo abalahlekelwa zincwadi zabo zokuzalwa lezithupha ngesikhathi sombhuqazi weGugurawundi ukuze labo benelise ukubhalisa ukuvota baphatheke kunhlelo zokuthuthukisa ilizwe ngoba kulilungelo labo.
Kufuze kube lohlelo olwenzela abantu labo oluzaqonda bona nxa sikhangele kulabo councillor kulama member of parliament endaweni nale lezinduna udinge ukuthi sikhulumisane lohulumende ukuthi esingathi ngesikhiwo kube lama exceptions afunakalayo nxa bethatha amangoba nxa sikhangele ama oyise bachiswa bebulwa iGugurawundi lama lencwadi zachiswa so nxa ukuthi vele igovernment iyayazi ukuthi iGugurawundi into eyayenzayo ababenzele into uhlelo lwabo lugoqela bona bodwa.
Isakhamuzi seLupane unkosikazi Simangele Dube uthe uhlelo lokubhalisa ukuvota lufikile eLupane kodwa inhlupho ezikhona ngezokuswela izithupha lencwadi zokuzalwa.
Sebefikile sesirejistile sibili ukuswela izithupha lokuswela ama-birth certificates ukuthi baregiste izinhlupho abalazo abanye zintandana abalabazali bokubamela.
Ihlandla linye ngalinye lokubhalisa ukuvota lithatha amalanga alithumi lasithupha sekusele amahlandla amathathu ukuthi uhlelo luqhubekele phambili. Uhlelo lwe-BVR luqale ngemva kokuguquka kwenhlelo ezimbalwa mayelana lokubhalisa ukuvota kanye lokukhupha lolu hlelo ezandleni zikasikomishi omkhulu welizwe umnumzana Thobaiwa Mtede selukhokhelwa yikomishini yezek umqondisi wayo kungunkosikazi Rita Makarau. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Obona ngokuphiwa kwabantu amaphepha okuzalwa umnumzana Thobaiwa Mudede uthi abantu abalabazali bokuza kabasoze bavote kukhetho luka-2018. Ekhuluma leStudio 7 namuhla, uMudede uthe abantu laba abaziwa ngokuthi ngama-aliens ngesiNgisi kumele bazintshintshisa izithupha zabo ehofisini yakhe ukuze babe izizalwane zeZimbabwe ezipheleleyo yikho ukuthi benelise ukuvota. Kodwa uthe lokhu akusoze kwenzeke kalula njengoba kuthatha isikhathi ukutshintshisa amaphepha. Uthi kasoze atshetshise uhlelo lolu esenzela abantu abafuna ukuvota.
Ama-aliens avavote ka kunovota ama-citizens.
Ama-aliens kavote, kuvota izizalwane zeZimbabwe kuphela. Ama-aliens kakwanisi ukuvota ngoba kayisiyo izizalwane zeZimbabwe. Lolu ludaba lwesisekelo sombuso welizwe. Izizalwane zeZimbabwe yizo kuphela ezivotayo. Uyenelisa ukuvota kuphela nxa usuphiwe ubuzwe okupheleleyo kuleli. Akufani lokubhalisa nje. Ukuze ube izizalwane seZimbabwe, kuthatha isikhathi.
Umnumzana Thobaiwa Mudede ukhokhela uhlelo lokupha abantu izithupha zokuzalwa uRegistrar General sixoxela eseHarare. Kodwa abamabandla aphikisayo bacodoze kakhulu uMudede besithi umthetho uyakubeka sobala ukuthi abantu abalabazali bokuza laba bayisizalwane zeZimbabwe nxa bazalelwa elizweni. Okudingakalayo nje ukuthi bayentshintshisa izithupha zabo zibe ngezobuzwe obupheleleyo beZimbabwe. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDCT unkosazana Tabitha Khumalo.
Le yimhlolo ekaZulu kandaba waseZimbabwe ngoba lapha sikhuluma nomuntu onguye okwaziyo ukuthi ama-alien mangaki njalo angaphi njalo aseneminyaka emingaki ekuleli lizwe. Lokhu afuna ukusitshela khona ukuthi kabanelisi ukuthi baguqule i-status sabo sokuthi ngama-alien sebengabantwana baseZimbabwe. Mhlamba le kwavunyelwana ukuthi nxa bengama-alien kabahambe namaphepha abo emahofisini kamudeli yafika kutshintshi osokutshintshileyo ukuthi kabayekele abantwana laba bavote ngoba esikwaziyo ama-alien alawa namhlanje sithi ngama-alien babhizi bahambe emgwaqweni bahamba ngezitimela yibo bazilungisayo zonezana namhla isibongo sabo yinhlamba yokuthi kuthiwa sabantwana baseZimbabwe kwathiwa kabahambe namaphepha bayentshintshisa kuyantshintsha lokho ukuthi yena ukuthi kuyadula ngokwakhe lo akufuni kudina lo.
Khona kungani uMudede ekhanya engafuni ukubapha amaphepha abantu lapho?
kutsho ukuthi into abayibalekelayo icacile ngoba abantu laba akunamuhla bebahlukuluza so bayazi ukuthi ngobuningi babo la nesizalwana abantu babo nesizalwana sabo kabasoze bapha bavotela izanu ngoba izanu ayibabambanga kuhle kodwa okhokhokhulu babo balisebenzela leli lizwe namhlanje sibongo sabe sesizukalwana sakhona kwaliswa ukuthi baziwe ukuthi abantwana balapha umthetho ucacile abantwana labo ama-aliens kawayinikela ayirejista lilungelo labo isisekelo sombuso siyabavukela ukuthi benze njani
kukhona na elizakwenza ngalolu daba
njengebandla kuthithi lo daba sezalihambisa emagqwadini emagqwetheni yethu nginethemba lokuthi Zimbabwe Lawyers for Human Rights layo labo ngikudaba sebephezu kwalo ukuthi sigijime siyesemthethandaba ukuthi sibambe umdede ukuthi alandele umthetho aphi laba bantu izithupha zabo ngoba imfunelo yabo njalo okhokhokhulu babo balisebenzela lilizwe balifela baliginqela kumele badle amaginqo ledazi labo okhokhokhulu babo ngokuphiwa ithuba lokuthi bayevota.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota. Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokoba. Harare Metropolitan, Chitungwiza. St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavan, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pfungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Ematebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumunyu, Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Asevikile ama elections matutasiyo vota. Sivotele inkululeko.
Inkampani yabo makhalekhukhwini i-Econet Wireless isisungule indlela entsha enza umuntu enelise ukususa imali yakhe ku-akhawunti yebhanga eyisa esikhwameni se-EcoCash esebenzisa imitshina yama-point of sale eye-swipe into EcoCash. Kubika uMavis Gama.
Emazwini akhe emkhosini wokuphawula ngokusemthethweni lindlela yokususa imali ku-akhawunti yomuntu yiloba iliphi ibhanga isiya esikhwameni sakhe se-EcoCash. Umqondisi we-EcoCash, unkosikazi Natalie Jabangwe Morris, uveze ukuba kuyindlela ezosebenza la mabhanga akumanyano wabasebenzisana labe-ZIM switch.
Ukuba khona kwe-ZIM switch kusitsho ukuba kulokusebenzisana kwendlela zokuhanjiswa imali. Wonke umuntu olekhadi lebhanga iloba iliphi wemukelekile ukusebenzisa indlela ye-swipe into EcoCash.
Obona ngezokukhankaselwa kwendlela yokusetshenziswa kwamakhalekhukhwini ukuthumela lokwamukela imali ye-EcoCash, umnumzana Gordon Pemba uchasisa ngokusebenza kwalolu hlelo lwe swipe into EcoCash.
So hi product liya tesi launch lapha namhlanje. Bokuthi bank is integrated to EcoCash, kumbe ni linked to EcoCash, kumbe akulandaba konke khona. Wonke umuntu usekwanisa ukuso imali from a bank yakhe engenza ku EcoCash. Isebenzisa card like any lezim switch. Any zim switch card uyakwanisa uku swipe loba liphi bank, ekhuphe imali e bank efaka ku EcoCash wallet yakhe.
UZulu obekulomkhosi wokubalisa umnumzana Lennox Mhlanga wamukele ngenjabulo lindlela.
Bese sidubekile sihamba kuma agents sifika sithola ukuthiwa akula cash. Ngalesi sikhathi esikiso ukuze uthenge ofuna ukuthenga kufuze ube le card. Kulabanye abanjengathi abalama banki angekhoyo ku EcoCash. Lokhu kuza sinceda ukuthi sifake imali evela kumakhadi ethu ingene ku-EcoCash kwenzela ukuthi sithumele isihlobo emakhaya ukwenzela ukuthi khona labo baphile njengathi.
Uthi le yindlela elunge kakhulu kuye ngalesi sikhathi uhulumende ekhuthaza uZulu ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku zokusebenzisa imali, ama-electronic transfers loba plastic money.
Angithi vele thina sesibalekela yona imali imali ngoko kufuze lathi zilandele amanye amazwe abathi khona imali yona ngokwayo ukuthi uzuyibambe khona usenelanga, so kufuze sisebenzise wona la amakhadi kube kuthiwa ngama-electronic systems.
Abe EcoCash bethi yikhona bezokwazisa uZulu ngabazaphatheka ekusebenziseni lindlela abagoqela abezitolo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe diaspora forum sixoxa ngemizamo yokuthi abahlala kwamanye amazwe bevunyelwe ukuvota bekulawo mazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukhetho lokudinga umongameli weleKenya oluphindwayo luzaqhubekela phambili ngolwesithathu lwangeviki ezayo ngemva kokuba umthethwandaba weSupreme Court walile ukwahlulela udaba lokuphikisa ukwenziwa kwalolu khetho. Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo umnumzana Raila Odinga ukhuthaze uZulu ukuthi engayivota. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usechotoze kakhulu amalunga ebandla lakhe lama-Republicans amabili asedale le-Senate asole ukusebenza kubi kwesigodlo sakhe se-White House esithi siyehluleka ukusebenzela uZulu eMelika. Ngakho bathe kabayi kuncintisa kukhetho oluzayo bemelelelo bandla. Umnumzana Daniel Mologele oligqweta njalo oyaziwa kakhulu ngokulwela amalungelo esizalwane zeZimbabwe ezise South Africa uthi usecabange ukulubhekisa ekhaya ukuyancintisa ukumela indawo yeWange Central edale lePhalamende. Kubika uBenedict Nhlapo.
Umnumzana Daniel Mologele udume kakhulu ngeminyaka yabo-1999 emsebenzini yakhe yokulwela amalungelo esifundi e-University of Zimbabwe. Qede lapho walubhekisa kwele South Africa lapho afike waduma khona ngokubumba inhlanganiso esijeneyo ezilwela amalungelo abeZimbabwe. Khathesi ke uthi usecabange ukubuyela eZimbabwe ayelwela amalungelo ezizalwane zeWange Central kanye lizwe lonke edale lePhalamende.
Ngithi bantu beWange ngicela limvotele ngoba ngumntwana wasekhaya
umuntu ozelwe wange okhulele wange oyazizwa inhlupho zabantu bewange ngoba ubuhlungu esibubonaka kathesi kumele buphele ngilabantu embaziyo at a national level international diaspora yonke bayangazi ngisebenze kakhulu la Zimbabwe ngasebenza lamaye ama-Afrika ngiyaziwa so ngumuntu oyaletha iwange onto the spotlight
umolokele uthi uzancintisa emele ibandla le-MDCT okuyinto engasokibe lula njengoba lindawo imelwe ngumnumzana Brian Chuma webandla le-MDCT kodwa umolokele uthi uzakhulunyiswana andubana kuhlelwe ukuthi kukhona yini otshiyela omunye kumbe waqoqozane ekhethweni lwebandla abanye njalo bathi uhlupho yikuthi njengomuntu osehlale kwele South Africa kuzaba nzima ukuthi athole uxhaso kubavoti yena ke uthi yena lemuli yakhe ngabantu abaziwayo kakhulu ewange kanti ungumuntu ohlala esiyekhaya le yinto efakazwa ngesinye isizalwane sewange umnumzana Joyce Mwembe yena okhethe ukukhuluma ngolwakibo khona lewange olwesinyanja
Daniel ni muntu omeyana kulira kuwanki ni muntu ozivikana kuwanki ni muntu vere ana public relations iri kudu akamba na muntu onze saketa whether ndi mshona ndi mdevere ndi mtonga ndi munyanja Daniel saketa and Daniel ni muntu opunzira enza kuyuze anachita anankara SRS president at some point in time so Daniel ana experience ya leadership
Umolokele uthi usezazisile inkokheli zaleli bandla kugoqela lomkhokheli walo umnumzana Tsvangirai kanti bonke sebememukele yena ke uthi afuna ukulungisa kulindawo yibuyanga usebangelwe yikuwa kwenkampani ewange kholeri eyiyo ebamba umnotho walendawo uthi ufuna ukuncedisana labantu bakibo ukuze basuse umnotho walendawo ekweyameni emisebenzini yamalahle igxile kokunye njengalokho okwenziwa yiJohannesburg ngesikhathi kuvalwa imigodi yegolide eyadala leli dolobho uthi njalo kuza kwenza kube lula kuye ukuthola uxhaso kulindawo yikuthi ucelwe yibo abantu bewange ukuthi ayebamela ephalamende umnumzana Molokele uthi okusemqoka nxa kubhekwe ekhethweni luka-2018 yikuthi umuntu wonke ayebhalisa ukuze avote
sikhuthaza abantu ukuthi basuke ngobuningi babo bayebhalisa sikhuthaza ukuthi ama-NGO labo bancedise ukukhankasa abantu esingathi ivota education, voter awareness, voter mobilization. Njalo futhi njengeparty malizile siyaqalisa uhlelo lwethu lati simobilize ama voters ukuthi ba register.
Ngokwamanje ke umnumzana Molokele ukuthaza abasemazweni ukuthi benze okufanayo bayelwela amalungelo endawo abazalwa kuzo. Kati yena uthi usezimisele kubopha imchaqana yakhe alubhekise ekhaya ayekwenza lokhu ehlala eZimbabwe. Melestudio 7, Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bilitane ziyaphithizela zithengela izihlobo impahla zokugqoka ukudla izimota ifurniture lokunye okunenginengi. Zithumela eZimbabwe ukuze kuyefika ikhisimusi ingakedluli. Zithi zenza lokho ukuncedisa izihlobo ngoba zingathumela imali ingatholakali emabhanga. Kubika intatheli yeStudio 7 uEzra Chisaspanda eGwelebhilitane.
Ungezwa kuthiwa omanayitsha usuka ucabange labo abathola impahla besuka lazo eGoli bezisa eZimbabwe. Umumo usuguqukile. Sebekhona laseBhilitane abathwala impahla ezithengwa izizalwane zeZimbabwe bezithumela ihlobo ekhaya. Mnumzana Popson Sgoda ongumanayitsha waseBhilitane. Yena ke uchasa ukuthi vele kuyini okumenze avule ibhizimusi enje.
Ngiyalayitsha impahla. Kunje nje kungoDisemba imali ingekho ekhaya kanje. Kukhanya imali ingani iyahlupha ekhaya. Into engiyenzayo ukuthi ngiyalayitsha ama-container from eLondon. Tilbury Docks esiya eZimbabwe. So umuntu yabeke ngabe lempahla zakhe ufuna ukuthumela abathandekayo ekhaya. Into engiyenzayo ngiyadinga icontainer 40 foot container ngiyafaka imoto zezibe ntathu phakathi. Ngifake lokudla kwabantwana lamabhayisikili abantwana into ezinjalo into eziqhakathekileyo ekhaya. Kwabanye abantu ziyabe zingabalulekanga kodwa uma usuzithethe wazifikisa ekhaya kuba into enhle kakhulu. Sengilesikhathi sengisiya kubo 4 years ngiyenza le ndaba. So umuntu yabe lesifiso sokuthumela njengakhathesi lamhlanje nje besihambisa icontainer isisuke yagcwala and enye engicabangela ukuthi kumele isuke ngoJanuwari uqaleni nje kwaJanuwari ukuthi iyefika ekupheleni kwaJanuwari ekuqaleni kwaFebruwari kanjalo sebelungiselele ukubuyela ezikolo.
Ukhanya kulobunzima eZimbabwe imali idingwa eminile busuku. Akula muntu wayecabanga ukuthi laseBritane bengathenga labo bathumele igrocery yona igcwele eZimbabwe kulokuthi bathumele imali nje. Unkosazana Zombili Ndlovu ngomunye weningi elithengele ihlobo igrocery ikhisimuzi lonyaka.
Kunzima zihlobo zami, imali kayitholakali ekhaya. Ngikhuluma nje ngithumele abazali bami imali sokuze kula namhlanje bengangakayitholi. Sengize ngagijima ngathi ngawomalaysha khona lapha e-England. Wenzele ukuthi lami ngifakise ezami impahla abazali bami baye kudla labo ngo-December ngekhisimusi.
Kusobala ukuthi ibhizimusi yabomalaysha iyakhula eBritane njalo isisandelwa ngabantu. Unkosazana Leah Ngwenya layo umalaysha njalo kutaza abantu bezibaba abasemazweni ukuthi bathumele ihlobo ukudla ekhaya.
Ah yes, Sibili. Yenge awu ukukhuthazana mina wethu asikhuthazane nini Sibili njengoba ubona lokho ze container leyigcwele. Kugcwele izinto zabantu kulempahla kulokudla okunjengama rice, ama cooking oil, ama chukela, ama sepa. Even le sawuteli baba ngikhona phakathi la. Bayathumeza abantu izinto ekhaya abadlali bathumezela izihlobo zabo bathumezela abanye abantu nje uyanceda like ama charity ini lani lani so bayafaka impahla zabo ezindala lezintsha siyake sibe lohlupho eborder bethi abafuni lokho awukudla kangeni hayi ikhathese ukuthi uyifurniture kangeni but hayi sicina singenisa ngoba abantu bahluphekile abanye bayafaka sibili lengubo. Mina ngilamabhele engubo lengubo phakathi ukuthi ngiyenika abantu njenge-charity lokunika izihlobo zami labo ukuthi ngekhisimusi bagqoke badle. Ye, so abantu asikhuthazane nini sihambise izinto ekhaya. Ayi, ngiyabonga bakithi.
Ukuthumela impahla ekhaya sokuyindaba yegudwini kweleBritane. Kuzobala ukuthi inhlupho lokuselakala kwemali ekhaya sobamba ngamandla izizalwane zeZimbabwe ezine ukuthi zithenge konke okufunwa izihlobo ekhaya zithumele ngomalaitha. Omalaitha beBritane bathumela ngemikhumbi ethwala impahla ezithwala lezimota lamabhasi. Ifikela emazweni afana leNamibia, eSouth Africa naseMozambique. Lapha izithwala ngezimota ezinkulu zisiwe eZimbabwe. NiseLondon imele iStudio 7 ngingu-Ezra Jesus Banda.
Kambe lisakhona na isiko lokuthi abesifazana baguqele abayeni babo nxa bebapha ukudla. Asizweni uGibbs Dube exoxa lonkosikazi Sakhile Liline uMadube, umnumzana Peter Moyo lomnumzana Freedom Sithole yena othi usesukile emzini wakhe ngenxa yokungahlonitshwa.
Akusenziwa njengakudala sokula kule ndawo yezinye indawo abanye basakwenza ezinye indawo abanye basakwenza ukuthi sokuyehlukana ngokuthi khathesi abantu abaningi sokudliwa kusekho lokhwana okuthiwa umama abesidla umtehe ziphansi phansi engahlala ngesitulweni ngesofeni ehlezi kodwa ecansini ngesigabheni owakhesi anti abantu badlela ethebulini kube yifamily dinner so kuba nzima ukuthi umuntu ongumama angaguga uvele afika faka ukudlenile angatshengisi lokukhothama. So awusavamanga ukuthi abantu bangaguga emakhaya khaya sibi yifakwenza abanye omama.
Sithatha omunye umlaleli okhona lapha ecingweni. Ye, ngikhuluma lobani?
Khuluma noPeter.
Peter kunjani?
Ah, siyaphila.
Ye, isibongo mbani Peter?
Isibongo uMoyo.
Umoyo akutsho ikuguqelwa kumbe kungaguqelwa ezindlela kukhona?
Hayi, ngensuku zamanje akusekho ma ukhuluma ukuguqelwa ukuthi wena usaphila isidala.
Ye madoda.
So ngaleyo ndlela sokubuya ukuthi umuntu wakhona ngikiboyi noma yena ufisane ngokubona kwami. Kodwa kuyadingeka ukuthi uhlale phansi ukukhulume naye, umfundise nawe uma ngabe ungubaba indoda umtshele ukuthi uyabona ukumnandi mangabe senza so senza. Kodwa mangabe kubona ukuthi hayi uyehlula ukuthi mhlamba amamele kuleyo nto. Ube ubone nawe usho ukuthi hayi lo muntu mhlambe yena akayinaki le nto noma ugijimisa lokho kanti life kumele ibuyele lapho vele sasikhona ukuze nemizi ngamane ihlale kwamadivorce izilwane zibulalana.
Yes, that again, ubaba freedom.
Into lokhu kuyanyanyisa ukuthi ngakwenzeka sibili ngendlela abafazi esibabona ngayo ukuthi ngathiwa kwenzeka mbatshintshanise njengamasokisi mhlawumbe ngathola omunye ongangiguqeli
manje phela ungabatshintshanisa njengamasokisi phela uyagcina usufile mfowethu
yikho engikunanzelelayo khonokhu ukuthi bengidinga lalo ombono baba ukuthi kambe ngiyenza njani ngoba ngikhuluma nginje solo wami nje kuyafanana endlini khonangale mina okwathesa ngikho endlini ngoba ntemana ngikhulumele ngingaphandle.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 bexoxa lo Gibbs Dube kuhlelo alethulela lona inkundleni yokuzilibazisa eye-Facebook. Kwaneleke okwalamhlanje mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.